manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 3, 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechipostori nevezioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanoimbisa mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezano PF vaEmerson Mnangagwa mavhoti ari kudiwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinopeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reulawayo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yaitika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechipostori nevezioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED nhasi vavimbisa mutungamiri webato rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mavhoti anodarika mamiriyoni ari kutsvagwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Sangano iri ravimbisa izvi pamusangano waro waitirwa munzvimbo yeHighfield muHarare uyo wapindwawo navaMnangagwa. Kuti tinzwe zvizere, ngatinzwe Tobias Mudzingwa uyo anga ari kumusangano uyo.
Vachitaura pagungano iri semunyarikani mukuru, vaMnangagwa vati mapostori nemaZioni aya aita sezvinorehwa neBhaibheri shoko raMwari pakutsigira mutungamiri.
Makereke mapostori nemaZioni, makoropoto amhlope, nhasi mabuda pachena kuti muno rudo rwenyika yepenyu. Nhasi mazadzisa inzvine dzongo benyu zvisingafi rokuti kudzai ava ndakaisa pautongo hwavanhu vapamusoro penyika ndozvamuri kukukura nhasi.
Mutauriri wesangano revapostori for ED vaObey Mapuranga vanoti mapostori nemaZioni vachaita bhurugwa nebhandi vaMnangagwa nebato ravo.
Tauya kuzokotama pamiri penyu iri sunga wirirano yemweya inoti hurumende inotonga ndeyezano PF nevapostori zvekare varipo nemaZioni ndeyezano PF. Your Excellency, tinoda kukuzivisa kuti panouya maelection tose tinotidzvamo tichinovhotera zano PF.
Asi mumiriri weHighfield East mudare reparamende uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaEric Murai vanoti rutsigiro urwu runoshura kubuda kwavaMnangagwa muhofisi yemutungamiri wenyika.
Nyaya yaitwa nemapostori nemaZioni kuita chisungu chekusapota ED yandirangaridza 2017. Pavakaungana futi the same people vachiita chisungu chekusapota Grace asi ndo vakava magumo epolitics dzamugabe naGrace wacho. Kana vakuda kuenda varume ivavavo ndo zvavanoita ndidzo mbiro dzacho idzodzo. Ipapa ndo kutopera kwa ED ipapa atopera nhasi nenyaya yegungano raaita muZimbabwe grounds.
Asiwo sachigaro veZanu PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti vanhu vakaita savaMurai vanotaura zvekugotsikwa tsuro.
Musangano weZanu PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. Anyone who thinks Zanu PF is going to lose is daydreaming.
Mumwe wevauya kumusangano uyu vachibva kumabvuku vaArnold Mashasha vechechi yeZioni kwaDavid Masuka vanoti utungamiri hwavaMnangagwa huchi.
Musangano weZanu PF wakatirera kubva pasi kubva tichingozvarwa nanhasi tinayo ende tiri kurarama nayo saka hatina kana chichemo hatina kana dambudziko dzese dzakarongeka saka tinotoda kutoti zvidzokere ipapo fanika tivise kwatinobva kwedu kuvana mumabhuku uko aiwa tiri kutofara ike zvino takayamisirwa tara zviri kutofamba zvokuti tiri kufamba pakanaka dei yaisiri ZANU-PF ka dei kuti tichifamba makomba.
Musangano uyu watanga nekupera utungamiri wemaZion and Vapostori for ED pamwe chete newe ZANU-PF vachitsutsumwa kushomeka kwevatendi vaungana munhandare yeZimbabwe Grounds izvo zvavati zvakonzerwa nekushaya zvifambiso zvemabhazi kuti zvisvike panzvimbo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika muzvare Jacqueline Sande vatiwo
zvinhu zvagara zvinoitika kuti vemachechi vanowanzotaurawo wavari kutsigira, ikodzero yavo kuti vataure saizvozvo vawirirana kuti isu semapostori tinodada hedu kutsigira vamunangagwa.
Musangano uyu ndiwo wekutanga waendwa navamunangagwa mushure mekunge vatara zuva richaitwa sarudzo uyewo zvichigona kureva kuti kutsvaga rutsigiro muvanhu kwatotanga zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rapedza nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vanoti musangano wanhasi wapa mukana kune vachakwikwidza musarudzo dzemakanzuru neparamende kuti vazvishambadze kuvanhu vachavavhotera uyewo kuti nhengo dzichavhota dzebato dzisarudze vadzinofunga kuti vakakodzera kumirira bato musarudzo. Asi vachibaya vanoti bato ravo harisati rave kuzivisa kuti ndivanani vabudirira kusarudzwa mudunhu reUlawayo uye kuti vave kuzoenda kumatunhu api. Vatiwo CCC iri kuenda kumatare edzimhosva svondo rinouya ichikwirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare nenyaya yekushayikwa kwemazita evanhu vakawanda mugwaro revavhoti. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Tichingori paurongwa hwekutima Citizens vange vachisarudza avo vachazenge vachivamiririra kumakanzura, vachazenge vachivamiririra kuparamende. Saka paurongwa hwedu tapedza asi muno mudunhu reUlawayo panga pachitova makokas vanhu vachitaura kuti aiwa tinodangana kuti anga achizonotimiririra kukanzura, anga achizonotimiririra kudare reparamende, nekuti isu bato redu ndirevanhu, munhu haafaniri kuda unofanira kudiwa.
Saka vasarudzwa kuUlawayo ndevanaani vamungangotaura mazita vashoma vavo?
Haiwa, tichiri muurongwa hwekupedza kuhorengedza, nokuti maitiro edu tinenge tichiita zvinhu izvi paward level. Saka zviri paward level constituency inenge ine mazi maviri matatu mana, so tichiri kuhorengedza tozokuzivisana nesimbako nguva ngumajonga.
Matunhu api kwamaa kuenda mabva muUlawayo nhasi?
Tichazenge tichi kuzivisai mukomajonga tabva muUlawayo toenda kudu. Tikatinge tapedza dzongwa takadai tinogara pasi seutungamiriri toona kutoenda papi, muchingoona kana tava kudoinda ikoko munoziviswa munge timonasai tikuzivisai kuti tapa.
Tinoona kuti vanhu vanga vachiongorora mazita avo mugwaro revavhoti, vazhinji vachiti havasi kuona mazita avo. Bato renyuwo pane zvariri kuitawo here pakunyunyuta kana kugunun'una kuri kuita vanhuko?
Ichokwadi, vanhu vese vaimbori muvhotasoro vaimbovhota vakandotarira mazita avo vakamashaya. Tiri kutora nyaya kuikwidza kuenda kumatare edzimhosva kuti kana vajonga vanga vari muvhotasoro vakavhota pamaby elections achangotova madzimani zita ravo roshayikwa, zeki inofanira kusungirwa kuti aiwa vanhu vese vanga vari muvhotasoro vanofanira kunge vachivhota, vese vakatera mazita vanofanira kunge vachivhota. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva.
Saka munoitarisira kuenda kumatare riini?
Pasvondo ratiri kubata patinenge tichikuzivisai mukomajonga, nokuti nyaya yekuenda kumatare haisi yekuvamba, haisi yekuvanza, zvinhu zvevanhu zvinofanira kuzikamwa nenyika yose kuti ndomatanho aakutogwa nebato ravo iro richazenge ravatungamirira nyika kutanga musi wa23 August gore rino. Vachamisawo vatigadzire nyika.
Saka muchaziva sei vanhu vakashaya mazita avava kuti munge muchizokwanisa kunge muchivamirira?
Takatokomuniketa mumasocial media kwese tikataura kuti munhu wese zviri pachena akanga achivhota akashaya zita rake panga pachiitwa voter inspection tikatumira mafomu zvekuti vanhu vanga vachisila, so bhati maguta edu akatekeshera nenyika yose vanga vachizosumudzira nyaya iyi vachiendesa kumatare edzimhosva.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7 muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa maviri anonzi arasikirwa neupenyu muKenya, mamwe mashanu akakuvara apo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata cheAl-Shabaab varwisa makamba emapurisa munzvimbo mbiri dzakasiyana dzinoti Mandera newaja kumaodzanyemba kwakadziwa kwemabvazuva kweKenya. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kutarisirwa nhasi kushanyira nzvimbo yaitikira tsaona yechitima yaurayisa vanhu vanoda kusvika kumazana matatu uye kukuwadza vamwe vanoda kusvika kumazana mapfumbamwe. VaModi vari kutarisirwawo kushanyira kuchipatara kwaendeswa vakuvara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Rino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo nyaradzai gumbo nzvanda avo vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust. Muzvinafundo gumbo nzvanda vanoshanda zvakare nemamwe madzimai emuAfrica mukuedza kuunza yanano nerunyararo munyika yeAfrica. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemisangano mikuru yavari kuita parizvino mukuedza kuunza runyararo kunyika yeSudan.
Diri mwewe vatungamiri veAfrican Women Leaders Network, batanidzwa madzimai emunomo Africa vanobata pamwe chete kusumudzira nyaya dzerunyararo dzekuyanana kwenyika uye kuti madzimai apindewo mutungamiriri unoe maringe nekugadzikana murunyararo kwenyika dzedu uye nyaya dzeupfumi muAfrica. Nhasi ndapinda musangano watanga tiri pamwe chete semadzimai emuAfrica pamwe chete neofisi yeAfrican Union neofisi yeUN Women tichipa kuchemana nekunzwa matambudziko arusangana nemadzimai ekuSudan kune hondo iri kudai kutirwadza pamwoyo pedu.
Zvii zviri kubuda pamisangano iyi?
Tapiwa tsananguro yezvakaitika nezviri kuitika muSudan, mafambiro ari kuita hondo iriko, vanhu kunyanya madzimai nevana vachizonotsvaga kupotera kune dzimwe nyika kwakaita sekunana Egypt nekunana Chad, nekunetsekana kwavari kuita varimo munyika mavo nemudhorobha ravo reKhartoum.
Zvii zvisungo zvamuri kubuda nazvo zvingaite kuti dambudziko iri ripere? Takanyanyotarisa zviri kusangana nemadzimai vemuSudan.
Zvikuru zvabuda zvakanyanyisisa ndezvekuti tinofanira kusimbisa zvikumbiro zvina zvabudiswa nemadzimai eSudan. chekutanga ndechekuti dai hondo yamira, cessation of hostility, pawana kutaurirana. Uye kana pane vamwe vasiri vemusudani vekunze vari kufutidzira kuti hondo iitike, vedwe ngavasuduruke tiwane runyararo munyika yeSudan. Vasashandisa vanhu vemusudan kurwisana, ivo vane zvikonzero zvavangange vachiitira izvozvo munyika yeSudan. Chechipiri chabuda zvikuru ndechekuti panhaurirano inenge dziripo pakupedza kurwisana kuri kuitika muSudan, dai madzimai ange aripo panokurukurwa nyaya idzodzi dzekuti nyika ive nekugadzikana, atinoti mapeace talks, anganga achiitwa achibatsiridzwa neAfrican Union nanaIGAD neUnited Nations vakasiyana-siyana ikoko, zvichienderana nechisungo cheUnited Nations Security Council inonzi Resolution 1325. Uyewo zvisungo zvakaitwa muno muAfrica zvinokoshesa kuti madzimai apinde munhaurirano dzakadai. Chechitatu chikuru chabuda ndechekuti veduwe dai hurumende vari kurwisana nenyika dzese vabatsiridze kuti ava vanhu vasangana nedambudziko vawaniswe yatinoti humanitarian assistance, pawanikwe access, uye vanopa rubetsero vape rubetsero kuitira kuti hama neshamwari dzedu dzeSudan dzisiri kuwana zvekudya zvakakwanira, vari kumarefugee camp, vari kumaIDP camp, vawana kuchengetedzeka, vawana kubatsirikana nyika ichigadzirika pane matambudziko airi kusangana naye. Saka nyaya yehumanitarian assistance yakurudzirwa zvikuru, kunyanya takatarisa mabasa ari kubatwa nanamai vachiedza kubatsirana nekuchengetana nevamwe vavo. Chechina chabuda chikuru ndechekuti tinoziva kuti panoitika hondo, madzimai anosangana nemhirizhonga nekumbunyikidzwa kusanganisira nevana nevasikana, vamwe vanosangana neiyo yatinoti gender based violence, vamwe vanobhinywa, vana vedu vanopedzisira vave nemimba, vamwe vasizopedzisira vapinda muwanano vasina kusvika zera kana kuti ichingova child rape. Saka zvakurudzirwa zvikuru kuti tinoziva muAfrica uye kuUnited Nations panotova nematanho anotorwa ekuchengetedza nekubatsiridza kuti matambudziko aya asavepo. Chekupedzisira ndechekuti dai waro madzimai nyika dzese nevanobatsira vasimbisawo mabasa ari kuitwa nemadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nava Kevin Oliver, murume wechichena kana kuti murungu ari kurara mumotokari kuUnity L kwaSeke nekuda kwekushaya pekugara. Studio 7 yakamboita hurukuro nava Oliver makore adarika pavaityaira makombi aenda kuchitungwiza.
Ndinozi Kevin Oliver. Komachonga last time ndakabuta pa Studio 7. Yote handi wanurunga rukanga waya ningiraro grave makombi munomu. Pare zvinozi ndourara mota pa Seke South Unit L.
Chii chasvitsa kuti munge muchirara mumotokari pamuri kurara ipapo?
Ndirare mota nyaya yekuti ndaimbodrive makombi asi vamwe vaindishora. Vandishora kudaro naigara makombi ndisingabhadharwe, ndaishaya mari kuti nditsvage imba nemari yeimba. Saka mari yerent ndaishayawo kuti vana vazotaura nevamwe vana makanika kuti vandipo mota pekurara. Pekutanga vaimbondipa otei, vaimbondipa madhora-dhora zvesikafu manheru ega ega. Asi gore inoi kubva uJanuary vakandinyima.
Vakawanda mukoma Kevin vanoda kuziva kuti makasvika sei kuti munge muchigara kuchitungwiza, nokuti vazhinji havatarisire kuti murungu angawanikwa kuchitungwiza achinzi ari kugara achisvika pakurara mumotokari.
Vajonga makabaza nembunzo iyoyo. Ipandakashatirwa nemhuri yangu baba namai, ndakamboshanda kusitovarare sin ambulance, ndiri driver, ndiri emergency medical technician. Ndepandakazoonawo license yangu. Ndakura muchildren's home ndasvika age of 18 years. Naikarawa St. Joseph's House for Boys. Kupa nazo jena siko garele kwa ambulance. Nda jena siko garele kwa ambulance. Siko garele kwa ambulance. Pawazo mbroko simu zezesh. Yonatanga utrive makombi. Na unaoba kema kombi siki kituweza siki wane mpupa elo lupa nazo gara mchituweza imamu.
Amuna zimwe ama ereza muna kuna kugara nazo zichiku chenge tai.
Parezi nozi andina baba na mae wango rasha netaona nime makore tof. Deni baba mkuru wanga itinga video kana makaona pano parezi mpadumbo yangu. Mkaiona ndakatuze ne baba mkuru wangu mkomo wa baba.
Saka yo vana baba mkuru varipi kuti vange vachikubatsirai?
Baba mkuru wangu vakashaya old age.
Imi mkoma Kevin hamuna kumbobvirawo maroora here muchito mhuri yenyu?
Vajonga ndakaroora kwamutata wauzumba maramba fungwe ndakaroora mutema mukadzi mutema ndakaita vana tu makarati ainzi Mishona Rachel. Imi pandaigara unyatsine madhamu wangu angari tika. Wana wangu wangaranda president ya scholarship 2013 ya president Gabriel Robert Mugabe kunya Hode Mission Kimanan wazazo kutara juwa nemzi ura yee sato nidai na haki wazo ngani chine Roda mwizmanyi wana wafwa ne sato nidai wangu asi wazo nga pana kano communication inakati wa kato wasako unakatara nao bati ya apana
kune social welfare inobatira wa wanotambura kwete nikuti murumurungu asi kuti mubatsiru wese mwana wa Zimbabwe ari kutambura matima mboenda here iko
kinesho sofwe wedi mtsungwiza pamakona panambo atakwana matsotsi hongu vakandipa inoza assisted medical treatment order.
Saka imi rubatsiro rwamungada nderupi mukoma Kevin
vadzonga rubatsiro nodauka ida accommodation. Then jini yangu yuki mudau mutsao fast food takeaway kana kuti ndapere kurara unyumba yangu kuti ndikwanisa kurenga usamwe kuti ndekurara yangu majonga za zvinorema pane mosquito varikutonora pakudidi.
Ko basa ramungade kuti muwaniswewo kana pane vanogona kukuwanira ibasa
zvindogona kudhiraivha fast food takeaway nekene kinoza kutyana then IT computer administration security.
Mazwa hurukuru yataita nava Kevin Oliver murume wechichena ari kurara mumotokari kuunit L kwaseke nekuda kwekushaya pekugara. Teererai zvakare svondo rinouya apo tisha kupai chimwe chirongwa cheour lives upenyu hwedu. Nau dzemitambo chikwata chenhabvu cheshamu nhasi chafara kudzokera kushandisa nhandare yacho yebata stadium mushure mekumbomiswa kwayo nezvikonzero zvaive zvisinganzwisisike. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi nhasi chapinda munhandare iyi chichisangana neHerentals mumutambo uyo wapera uri mangange 0-0. Nandari ii, yaive yambumiswa nevakuru vePremier Soccer League au vakati yaive singa kudzere kutambirwa nhabvu yepamusoro kunyange hazvo yaive yapiwa mvumo neZIFA First Instance Body. Asi, ongororo yakazoitwa zvekare yakawana nandari ii yakakodzera izvo zvaunganidza vateveri vechikwata ichi vemuguta reGweru munandare ii. Mutauriri weSheshamu vaEli Maginya vanoti vafara zvikuru kudzoka munhandare yavo nekuti vatsigiri vavo vanga vave kuremerwa munyaya dzimari kufamba kuenda kumandava stadium kuzvishavane.
Tine vanhu vatakafamba nawo rwendo rwedivision 1 ava vasingachakwanisi kuramba vachidzika botere kwatakananga kumandava stadium kwatatichitambira. Saka chinhu chinotifadza zvisingambobviri, at least takuti vaya vaya vaititsigira vakukwanisawo kuuya pabata stadium kuzotsigira chikwata chavo. Zvinhu zvatifadza, zvinhu zviri kutinakidza.
Vamaginya vanoti kutambira munhandare yavo kuchapa vatambi vavo manyukunyuku kuti vawedzere mwando kudzivirira kubuda muPSL.
Tinotenda kuti izvi zvichatibetsera kunyange kuti tikwanise kubuda muyamatikati murelegation zone. Zvinhu zvatiitira zvakanaka zvisingambobviri kuwanikwa tichidzititambire mutambo wedu wenhapfu mupata stadium.
Zvichitevera mitambo yanhasi, Shesham yave pachinzvimbo chegumi neshanu mugungano rezvikwata gumi nezvisere ine mapoints gumi nerimwe chete. Murairidzi wavo John Nyikadzino anoti havasi kuda kutora nzira yezvikwata zvinobuda muPremier Soccer League nekukundikana gore rimwe chete zvapindamo.
Hatina zvakawanda zvetikutarisira kunze kuti tinge tichigara muPSL. Makore anotevera tozotanga kuva nezvimwe zvetinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Herentals yaramba iri pachinhano chegumi nenhatu, asi murairidzi wayo Kumbirai Muti Wekuziva anoti vatambi vake vanofanira kuregedza katsika kekudherera zvikwata zvisina mukurumbira.
Nenye yekudherera kana vachitamba nematems ari almost of the same level, wanoona sekuti they are better than the opponent. Kana vakutamba nematimu ahombe aya vanokwinya or vanoisa more effort to those games. Thanks. Saka this is the attitude that we are just supposed to change.
Nasi kwanga kune mitambo mitatu chete yePremier Soccer League kusanganisira uyo watambwa National Sports Stadium umo Caps United yarohwa 2-1 neCranbourne Bullets. Vatsigiri veCaps United vamuka chibhebhenenga kushedzera kuti murairidzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa sezvo akundikana. Kuluveve Stadium Chicken Inn yarovawo Black Rhinos 1-0 ndokwira kusvika pachinzvimbo chechitatu. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petafura nemapoints matanhatu chete zvekuti vatsigiri vavo vave kunamata kuti vangaite sei kuti vararame mugungano iri. Asi mutambo mukuru svondo rino uri kwamangwana muBaba Field Stadium umo Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs. Pari zvino Highlanders iri pachinzvimbo chechipiri, Blauwe Chiefs ichirwisawo zvakasimba iri pachinhano chechishanu. Mimwe mitambo mangwana yakamira seizvi: Dynamos vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Grenfell vs FC Platinum Gibo, Wange vs Manika Diamonds Colliery. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatendi vechipositori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanovimbisa vaEmerson Munangagwa, vanove mutungamiri weZANU PF iye vari mutungamiri wenyika, mavhoti anonzi ari kudiwa nebato ravo reZANU PF musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rapeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Bato iri zvakare rinoti svondo rinouya riri kuenda kudare richikwirira Zimbabwe Electoral Commission nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakashaya mazita avo mugwaro revavhoti. Pamitambo yatambwa nhasi yePremier Soccer League, Shesham yaita 0-0 neHerentals, kuchiti Caps United ichirohwa 2-1 neCranbourne Bullets, ukuwo Chicken Inn ichirohwa Black Rhinos 1-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuoneka yane mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.